Zvatove pachena kuti South Africa iri kutora mativi. Yakambotanga hayo ichida kunyepera nyepera kuti aiwa isu hatina divi ratakarerekera tiri pamukati pakati vaya vanonzi non-aligned movement. Asi chokwadi chakubuda pachena. Kana tichida kutaurira chokwadi, kana ini ndichiti pane vanhu vaviri vari kurwara, ini handina divi randakarerekera. Asi umwe wacho pavaviri apa akazobatwa nemhosva yapara, inini ndinofanira kutobatsira kuti asungwe ndekuti apa paparwa mhosva. Kana wakuti munhu ndakudzivirira gororo iroro, ndakutodzivirira munhu ari kupomerwa mhosva, ndotomupa kwekupotera, ndotomupa pekuvanda achivanda mutemo yaachikora, hakuchisiri kuti handina divi randakarerekera. Zvatobuda pachena kuti pane wandiri kusapota pane varivira. Saka South Africa yatobuda pachena kuti yasarudza divi yairi kuda, yasarudza divi reRussia.
Ipapo mungatobatsirewo nevateereri vanodawo kunzwisisa mutemo wacho weimmunity uyu unoshanda sei?
Mutemo wediplomatic immunity unoshanda pakuti unodzivirira vaya vatingati vanenge vachishanda mune imwe nyika vakamirira imwe nyika, kana kuti vatingati pachirungu maambasada kana kuti madiplomati. Saka kana padai kwangu kuri kuti pana ambasada wekuRussia ari kushandira ari muSouth Africa, ochikora mitemo yemuSouth Africa imomo, anogona kunzi uyu haasungwi nekuti akadzivirirwa nediplomatic immunity. Asi hazvisiri izvo zvatiri kuona pana vaPutin. VaPutin vari kupomerwa mhosva dzekutyora international law. Arrest warrant yavakapuwa yakabva kuInternational Criminal Court, inova iyo dare gurusa pano pasi. Saka zvadonho ratorwa neSouth Africa here hapana zvarinoreva sekuzvisisawo kwatinoita mitemo iyi.
Saka ukama hwave kuratidzwa neSouth Africa pakati payo neRussia uhwu hunoisiya imire paya
dzakatobobuda dzekuti South Africa yakutotengesera Russia zvombo zvekuti iende chinouraya zvizvarwa zvekuUkraine zvisina kana mhosva yadzakapara. Saka makaona nyika yakuita saizvozvo mudunhu medu munomu mekuchamhembe kuAfrica, yakutopinza region yese, dunhu rese mudanger. Ndekuti zvinogona munoziva maworld war akarwirwa aya atinoti mafirst world war, second world war, yakanzi iworld war nekuti nyika dzimwe idzi dzanga dzaakupindirawo dzaakutorwawo kumativi enyika hombe dzacho dzairwisana kuna naEurope ikoko. Saka even vana Rhodesia nevamwe vakatorwawo muworld war nekuti vairwa kudivi rwemaBritish. Saka ndo zvakutozotyisa izvi nokuti kwakanzi kwake kuita world war, South Africa inotozobatanidzirwawo nekuti inenge yakutonzi iri kudivi kweRussia.